kwema na jiende kasire chacha chimrenga chacha jiende wana mai jiende
vachita ura kumomwe vanhu vaungana kumutasa syndrome vachamisa vati vachakunda mutungamiriri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa zvisina ani anopikisa
gukula izvenzo isu tichienda kumaelection tapokana nenyaya yekuti vanga vachida kubira kubira kwavaruda kuita takakuona mati chekutanga vanga vachida kushandisa kotaso ndovataida kuzekitikati hatiwirirana gadzirisai kana musati magadzirisa yakwira mutarara taakuenda kuau taakuenda kuafrican union tonovaudza kuti wedu zvake ziya zvamubata kana zvamubata zvinomuisira mukubira maerekiteni chiisa mamachisa gukula izvenzo tine zvatiri kupokana nazvo chokutanga tapokana nenyaya yevhotas ro mamiriro ayo vari kufamba vati kunyeberai kuti haamukavhota munoonekwa pamavhotera hakuna zvakadaro vamwe vari kuti tinokurovai kana takuenda kuranovha hakuna ranov kune ranova tiri kurana ovha Mnangagwa one naone zvavhunduka zviyezi ende nyorai mazita evanhu vari kuvhundusira vanhu because tachinja mupaka gore rino shiri yakabvuta rekeni mbera toineriva gore rino chisa mamachisa
vachamisa vati Zimbabwe Electoral Commission ikatadza kuita zviri kudiwa nemapato zvematongerwo enyika inofanirwa kusiya basa kuitira kuti basa risarudzoritwe nevasina kwavakarerekera
panyaya yekumutarara ndaimbodi zeki ngairambe chita basa asi ndatoti pandiri kudzokera kuHarare zeki taakuda kuti ndaimboenda pasaiti tova nevanhu vanomirira sarudzo dziri pachena epropa refu ende vangaita nharo chaunga chandinacho Harare veduwe veduwe pakaita demonstration musuno Harare yakaita kuti zi takazadza mugwagwa kubva kuno nobva mwaito ndaandekumbaka Mnangagwa kati mirai 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 kuti hatipindi mubavevakomana hatidi toda zvinhu zviri pamutemo zvinhu zviri papisi no ndakamudzwa Mnangagwa taita demonstration yekuti umaita zvinhu zvakanaka akuti mademonstration iwayo haavhoti iwo unoti haavhoti wakavhoterwa nani chemunhu wakakukwapaidza kukwekoko ike zvino ndoku kukwapaidza kuti musi wapesi
vachamisa vatora mukana uyu kushoropodza mashandiro ezimbabwe broadcasting corporation vachiti vachaendesa kumatare edzimhosva kuitira kuti isarerekere kuZANU-PF
ZBC inondirwadza kubva redhiyo kuenda kutv ampendi by the direction yezbc vanoita kunge vanoripotera ZANU-PF kushatirirwa ZANU-PF yet yaiweka wenyika yet ya supposed to be a public servant saka ZBC toda kuitora as a task even taking them to court every time vanoripota zimbe an extension of ZANU-PF the public broadcaster is not supposed to be ZANU-PF they are supposed to be a public broadcaster zino kana iri ZANU-PF broadcasting corporation toda kuti vambotaringwa vagezwe mupfungwa dzavo vasare vakachena vazive kuti vanoshandira nyika tisambambachisa kukula yes pamaelections ipapo wewari we are threatening you we know that there is no peace in communities
sachigaro wemadzimai muMDCT amailineti karenikore vakurudzira nhengo dzeMDC Alliance kuti dzivhote zvinobvisa ZANU-PF mumasimba ekutonga
kuti mapastoro tiri kutora zvivhoti tinovhota tiri tega muzei kuti magumbeze tise tifuke asi tinonovhota tega aiwa toda kumupukuta kwete zvekutamba raisi iri kuuya rebaizei
chati garo wechidiki mu MDC team wa hitmo chidziva vayambira wo kuti kana akwarudzo dzikabiridzirwa nechidiki vose vacharatidzira zvine mutsindo
akone bese rekuti kana vanhu vakubirira vote tinouya totora mauto kuno vanoita kuti munyika muite runyararo ino mtapa ndoyandinodada nayo pakuita izvozvo ndinokuzivai kubva panguva yekuti muite kuti chikafu chigoveo pachena muno muchaita kuti zvakare vanhu vavhote pachena pasina kubirirwa chinjaiwe maitirapa yesoko handichatari mashoko akawanda asi ndine mashoko andinoda kuti vatungamiri vezeki pamwe nehurumende vaziye isu tiri vanhu venyararo asi vakatitsvara tinoti charutatu hapana patichagara takachena meso kunge hove kana kuti matemba vhoti ichidiwa tichaita kuti muno muzimbabwe kana zvichibvira elektheni haitoitwi kana vhoti ichidiwa chifamba machisa kana zeki namunangagwa vakunge kubira vhoti chavachatanga kumba upenyu hwedu hatisi kuzobvuma kuti tibirwe vhoti takatarisa tichaamuchavakore uya kana yarira hwamanda kuna derai muchitishamisa chete chete
mumwe wevatsigiri vemdc alliance ambuya zola chimburuka vati vafara nemashoko aturwa navachamisa sezvo achipa tarisiro kuvanhu vakawanda vakatarisana nenhamo munyika
zvigashira kuti pamwe tingaitawo budiriro munyika nekuti pamakore 38 aya hatina kumbonga takanga nanhasi takangosungikana hatina chatinacho hatina mabasa vana vakutambura saka tirikufunga pamwe pakamboiswa hurumende itsva isisu pangu tiri kuti kuda nenyasha dzamwari dai tikasvitswa anogona kukunda mukomana uyu saka tiri kumufarira ini tiri kugashira chaizvo nemufaro zvaari kutaura ini ndiri kuzvigashira kuti pangagona kuita chendi munyika
vachamisa vaita mumwe musangano kuhauna kumutasanot uye mangwana vachange vari kuzva kubva ukuwo vamunangagwa vachange vachisangana nevatendi kwajohani marangi kusendinoa kwamafararikwa ndakamirira studio 7 kumutasa central ndini lwedhamoyo.